Varikukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatapadzwa mashaya mwando shumba varikupomera amai Priscilla Moyo veZANU-PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they had invited the national executive of the Youth League kuti izovakampenera pamaranda number 1. So they were addressing Washitaura bad about me, but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo chokuti kwai munomuvengerei tafadzo. Vanhu vakabvumira, so vakabwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeye silver, ndeye silver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupedzisira, ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction yekwamaranda. So then about 10 kilometers away, ndopa vari kunzi vakaipisira.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriro wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda kwashe Dewa, vati titaurei navanyati parunhare.
Taurai na national spokesperson. Ataurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhirizhonga izi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU-PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU, kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uyo anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew, musoro akakuvara, akabuda ropa rakawandisa. Takanomangara nyaya iyi kucentral police.
Asi vaMandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeCCC.
Ndiziviriira muro wenyu kana pakati wana ndanga ndichitoipe ndakatozorohwa nevamwe vacho vachindanzi zvimi makaronga kuti munhu arohwe kuza kunzi akarohwa kubvawa kumapasi 2 apa inini ndanga ndakatorara.
Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reCCC kuchuru mumusha weushe wekunzi yemuguta reHarare vaTrustwell Chikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANU-PF.
Vanga vaine maweapons, vanga vaine mabhemba nematombo nemamacheche. Vatema-tema motokari yangu, vaputsa skiri yekumberi neskiri yekurudyi yemotokari. Vanga vaisa manhu iri pasi, mashanga pasi vatisa moto yangu. Vatisa mashanga pasi vatobatidza moto, saka tazodhiraivha zvita action yekurivhesa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.